Mimi Fakure,
vachitaura nhasi apo vanga vachishanyira muridzi vanhu vakafa nechirwere chekorera muchegutu vamudziri vakurudzira zvikuru nhengo dzavo kuti dzibatane kuitira kuti dzikunde musarudzo dzegore rino vamudziri vati bato rezanupf rakatoparara kare sezvo nhengo dzaro dziri kuuya mumusasa mukuru wemdc
vamwe vese vari kudzodzera kusaidi varoda kutouya kwatiri totovavhurirawo big tend kutoya kusaidi saka zvinodiwa kuti tizive kuti tiri kudhila nevanhu vakaparara izungarichibatanai tozvitsanga tombobvamu kana une faction yawakapinda budamo uite zvemusangano
asi patabvunza vamudzuri kuti sei nhengo dzemubatanidzwa wemdc alliance dzava kutungana vamudzuri vati kusawirirana kuri kuitika kuharare east kuri kukonzerwa nekupesana kuri mubato ravo vamudzuri vati vakaudzwa navaobert gutu kuti havasi ivo vakafambisa mashoko ekuti vari kuda kukwikwidza munzvimbo yeharare east
vanhu muri kukonzendrita nezvinhu zvokubuda pawhatsapp ndakatotaura navagutu vaitaura kuti havasiwo vakaisa zvimaposta zviya saka kune vanhu vaakutopindirawo vari kubva kunze vari kurwisanisa vanhu zvinhu zvese zviya izvi zvinotaurika hazvina kana problemu nekuti hazvidzisiki panongoita vanhu akamboita rimwe soko vanhu vari kuwanza pamawhatsapp dzimwe vachitokrieterana zvinhu zvakaipa saka ndaachitaura nyaya yewhatsapp
zvinonzi nzvimbo yeharare east yakapiwa kuti imiririrwe musarudzo nenhengo yebato repeople's democratic party inotungamirirwa navatendai biti pasi peurongwa hwechibvumirano chemubatanidzwa wemapato bato ravabiti ndiro rinosarudza munhu waro anokodzera kunge achimirira mdc alliance musarudzo yemuharare east vachitaura pamusangano wavaitira pane imwe imba yenhengo yavo muchegutu sachigaro wemdct vamorgan komiti vati nhengo dzose dziri mubatanidzwa dzakakosha nekuti pane zvadzinounza mumubatanidzwa uyu
zanondonga toda vhoti yemandau eze bloko vana sisotolera vana musariri vaaaa vangoti hati votserei save ndonga yose inodini
zvino kana mukatuma komiti
kokwedu kukanyi wedu uribvi ndo strength yavo yatisina
panyaya yechirwere chekorera vamudzuri vati hurumende iripo iri kutadza kupa mari kumakanzuru inoita zvikamu zvishanu kubva muzana pabhajeti ravo izvi zvinotsigirwa nachiremba mukuru anoona nezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu rematonaland west vablessing masocha vanoti mararamiro evanhu haasi kushanduka kubvira pakamboita chirwere chekorera mugore ra2008 na2009 apo vanhu makumi matatu nevanomwe vakafa muchegutu vanhu vana vafa muchegutu kubva musi wa8 ndira kusvika pari zvino uye vamwe makumi mapfumbamwe vakarapwa mwedzi uno mushure mekurwara nechirwere chekorera ndakamirira studio 7 muchegutu ndini apa chiguriwa